Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 8, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kupemberera zuva remadzimai nevasikana, zuva ratinoti isusu. Madzimai nevasikana vane chikamu chakanyanya kukosha chavanobata.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rese kucherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day.
Mundururu igonye rinowanikwa pauya zvishave-shave zvinenge zvabhururuka izvo zvichibva kunyika dzakasiyana dzakaita seTanzania, Zambia neMozambique.
Hurumende inoti iri kurwisana negonye remhundururu iro rinonzi nevamwe varimi ranetsa munyika. Bazi rinoona nezvevashandi muAmerica nezuro rakati vanhu vakawanda vakapinda mabasa mumwedzi wakukadzi kudarika mumwedzi wandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kurwisana negonye remhundururu iro rinonzi nevamwe varimi ranetsa munyika kumatunhu akawanda kunyanya kumatebeleland. Hurumende inoti yakatumira mishonga yakakosha kuchengetedza zvirimwa kunzvimbo dzakawandirwa negonye iri. Nyanzvi dzezvekurima dzinoti gonye remhundururu rinoonekwa gore rega rega panonaya mvura uye rinobereka nekuchimbidzika, zvinoreva kuti varimi vanofanirwa kugara vakarichenjerera kuti vasazorasikirwe negoho ravo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemukuru muhofisi inoona nezvezvipembenene nezvimbuyu kubazi rekurima yeMigratory Pests and Biosecurity Control, vasimba nyamasoka, kuti tinzwe zvakawanda panyaya iyi.
Tichidanangidza nyaya yatinoti iyo mundururu, gonye rinozikanwa iro richinzi African armyworm, rinonzi muchishona mundururu. Mundururu igonye rinowanikwa pauya zvishave-shave zvinenge zvabhururuka izvo zvichibva kunyika dzakasiyana dzakaita seTanzania, Zambia neMozambique. Mepo inenge ichibva nedivi iroro ndo inotakura zvishave-shave muchirungu zvinonzi mamoth zvichiuya zvichisvikopinzwa muno munyika yedu yeZimbabwe.
Saka rinozoita gonye kana zvaita sei?
Mundururidzi padzinouya zviri zvishave-shave zvinobhururuka izvo, zvinosvikomara pamahuswa kana pazvirimwa zvokandirira mazai. Mazai aya aya ndo anozoita kuti pabude makonye anova mhundururu dzedu idzi. Mazai anogona kukandirwa negonye iri anokwanisa kuita iwo 1000 kusvika pa 1300. Uye gonye redu rinokwanisa kurarama riri gonye for around 28 days richidya nekudya chaizvo.
Varimi vangadewo kunzwisisa kuti rinokanganisa zvirimwa zvakaita sezvipi iro gonye iri.
Varimi vanenge vachikurudzirwa kuti vazive zvirimwa zvinowanzokanganiswa negonye iri. Rinonyanya kukanganisa zvirimwa zvakaita sechibage, munga, mapfunde, ndo zvirimwa izvozvo nemasora, bundo redu chairo rinodyiwa nemombe dzedu. Dzinodya mhundururu dzedu kusvikira pasara pasina kana chinhu.
Inopedzwa nei iyo mhundururu iyi? Kune mishonga here?
Mhundururu yedu iyi inopedzwa nekushandisa mushonga. Tinospreya mushonga. Senyika yeZimbabwe parezvino takwanisa kupa mishonga kumaprovinces ese kuti ukwanise kuspreyiwa. Tinoshandisa kabaro kazhinji kacho.
Ko, zvipfuwo nevanhu havazokanganiswiwo here nemishonga yamataura iyoyi? Tanzwa mati kabarero.
Mishonga iyi painouraya makonye, tinokurudzira kuti mishonga iyi kana kuri kunofura mombe dzedu kusanyanyo spreyiwa mishonga yakawanda. kuita kuti mishonga iyi ingazokanganisa mhuka dzedu dzinogona kusafa zvadzo asi mukaka kana nyama watinozodya unogona kusaririra une yatinoti residue pachirungu mishonga iyi unogona kuzosvika kwatiri isu. Munduru inoonekwa sei? Kazhinji munduru painokandirwa nemashave shave. Kana yakura yadya zviya, inenge yakasvibira, ichiratidza kuti yati kurei, uye inenge yasiyana neinenge iri diki yai. So makaona zvishave shave zvinenge zvakati wandei dzimweni dzenguva inokona kunge iri munduru iye. Ndo chenjedzo yatingapa kuvarimi, vagare vakatarisa zvirimwa zvavo neminda yavo, kuitira kuti vasaparadzirwa gohwo ravo.
Mutevedzeri wemukuru muofisi inoona nezvezvipembenene nezvimbuyu kubazire zvekurima yemigratory pest and biosecurity control vasimba nyamasoka vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Bazi rinoona nezvevashandi muAmerica nezuro rakati vanhu zana nezviuru nemakumi mashanu kana kuti 151,000 ndivo vakapinda mabasa mumwedzi wakukadzi zvichienzaniswa nevanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,000 munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaudza vatori venhau nezuro kuti kuwedzerwa kwemabasa kune chekuita nemabasa ekugadzira zvinhu mumafektari akapinza vanhu zviuru gumi kana kuti 10,000. VaTrump vakati izvi zvinoratidza kushanda kwavakaita kubva zvavasarudzwa. Asi huwandu hwevanhu vasina mabasa kana kuti unemployment rate wakakwira kusvika pazvikamu zvina nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 4.1% kubva pazvikamu zvina chete kubva muzana kana kuti 4%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona sokuti pari zvino zvinhu zvinogona hazvo kupembedzwa navamwe vachiona sokuti pamwe ndo zvicharamba zvichiitika mberi kuneinda uko. Asi mavonero andinoita ndokuti mabasa angange akawedzera nechikamu ichocho, asi mberi kuneinda uko ndinoona sokuti achange achidzaka.
Mungatsanangura ipapo
mitemo yemitero yokutenga zvinhu kunze matarisa ayaya iri kuiswa ichimbomira ichange ichaita kuti vamabhizimisi vatadze kuona gwara roufumi kuti richafamba sei. Zvekare vamwe vacho vari kutoti ike zvine zvinyangwe zvazvo mitemo iyoyo yemitero yamatarifi ichimbomiswa hazvireve kuti ichamiswa zvachose, zvinotoita kuti ivo vagadzirire kusacreata mamwe mabasa kana kutoti kutodzinga varipo vachiziva zvinovuya nokuti vakatozviziviswa nechekare. Saka ndo patiri kuona isu kuti unemployment rate iri kuti kwirei nokuti confidence yaichivimbo nemitemo yemari yehurumende chinenge chisingaumbwi zvakanaka zvinoita kuti vamabhizimisi vazvitambire vakudze mabhizimisi avo varambe vachipa vanhu mabasa vachicreata mabasa vachienda mberi.
Kozvi zvakanakira nezvakaipira nyaya yekubhadharisa dzimwe nyika mitero kana kuti matarifs, totanga nezvakanaka.
Zvakanaka zvinogona kuti izvo mabhizimisi omuAmerica munomu akwanise pamwe kushanda nehurumende achipiwa maincentive okugadzira zvinhu zvavo muno muAmerica umu kana zvichibvira kuti zvinoitika izvozvo. Zvekare zvinoita futi kuti nyika yeAmerica isevhewo mari yakawanda yayaitengeserwa zvinhu zvinodhura mhiri kwamakungwa zvichiuya uno. Asi nerimwe divi, kunaka kwemitemo iyoyi yamatarifi hakuwanzi kwaendirira mberi kwenguva yakareba. Kunguva yemberi kunoenda uko tinozoona kuti makambani anozoremerwa nokutenga zvimwe zvinhu zvavanenge vachitenga kunze zvinodhura nokuti kune kusina kumwe kwavanenge vachikwanisa kutenga. Vanenge vasingakwanisi kuzvigadzira muno, vanenge votanga kudzasa mabhizimisi avo yatinoti de-risking iyai inogona kuzosvika kana pakuvhara.
Ko kuvanhuwo zvavo kune matambudziko akaita sei?
Mabhizimisi anezongodhurisavo zvinhu izvozvo kuvanhuwo zvavo, makastoma anenge akudhura. Saka zvinhu zvinenge zvaakukwira inflation iyai mberi kunoenda uko nokuda kwemitemo iyo, nokuti mabhizimisi akadhurirwa anozongodhurisirawo vanhu kuti akwanise kuwana mari iyoyo. Saka mitemo iyi haina upenyu hwakareba ichishandira vanhu zvavo kana kuti ufumi kwaAmerica mberi kunoenda uko mitemo iyoyo inezenge yakuita work yatikati against ufumi kwaAmerica mabhizimisi aakuvhara then vanhu vaakushayiwa mabasa zvinhu zvaakudhura
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare kuOhio muno muAmerica na Blessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yeZimba District iri kunetsana nevamwe vagari mudunhu iri vagere pedyo nemurombedzi Growth Point. Vagari ava vachiti havasi kuzobva munzvimbo dzavagara kuitira kuti kanzuru yeZimba ivandudze nzvimbo iyi kuitira kuti iunze pundutso mudunhu iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugara ari kunzi abve paagere ndiamai makaitei chigwende avo vanoti vakazvarirwa pamba pavari kuda kubviswa makore makumi matanhatu apfuura. Asa amai chigwende vanoti hapana kwavanoziva kwekuenda.
Ikatiseni ndakazvimirira penu pamwe ndatova munhu mukuru akagara ndifa kuma 1965 ukoo kare kare ndandapo inini munhu mukuru handichashandikana chikapo vabereki vangu tonjipisisati yapo iyi zvisikanokwana kutaura chikatanga kuvakwapo.
Amai chigwende vanoti vashandi vekanzuru vari kuvaudza kuti vabereki vavo vakabhadharwa kare kuti vabve asi hapana magwara anoratidza zviri kutaurwa nekanzuru.
Hati vabereki venyu vakakomba zetu here kati vakakomba zetu varii makumi avari tovii.
Mumwe ari kubviswa ne Zimba Rural District Council anogara mubhuku rekwa Muchimuri pedyo nemurombedzi Growth Point vanhamo nyuke vanoti kanzuru iri kuti vabereki vedu vakaripwa kare asi iri kutadza kuburitsa mapepa anoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitika.
Varungoti vanhu vakagara imomo mese rekodhi iri kuti makakombaetwa kudhara ndikatiburisa ifaiwa racho because hofisi inenge yadha nekanzuro munotaura kuti hamuna faira rekukombanzeta vanhu because job noti written is job not done.
Vanyuke vanoti kanzuru yave kuvati vanyorese sevamwe vanhu kuti vapiwe pekuvaka dzimba izvo vari kuramba.
Isusu akatitaurira nekutenda pawaiting list kana maenda pawaiting list mimi kana masenza akubuda tezokupa iye waiver kuti since you are affected manifest preference is that compensation ini ndagara ndiri paground.
Kunyange kanzuru yeZimba yave kutogovera vanhu nzvimbo dzekugara vanyuke vanoti hapana chavati vawirirana nekanzuru.
Hatina kuwirirana nyaya iyoyo ichiri kunetsa shete chiri kuzvivana izvi.
Mukuru wekanzuru yeZimba vaenias Chidhakwa vanoti vari kuenderera mberi nekupega pamwe nekupa vanhu nzvimbo dzekugara vachiti vari kusiya vose vachine nyaya nekanzuru varipo kusvika vawirirana.
Izvo so far izvino pamwe information yekuti kuri vavakazouita sei vakazouya sei pamwe ndinge ndakafanira kuzomboitsvaka otherwise pamwe muziro ruri kuita ndirokuti kune vana ndo vakazodzoka iti pamakakonzitwa pakakonzitwa vaberekisi hatina kuti hatina kukonzitwa saka is something that needs all stakeholder approach inotosanganisana DA.
Vamwe vanoongorora nyaya dzebudiriro vanoti kunetsana kwekanzuro nevagari ndiko kuri kuita kuti nzvimbo yemurombedzi isaririre panyaya dzebudiriro zvichienzaniswa nenzvimbo dzebudiriro dzakaita semagunje mubayira nemamina. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti nzvimbo yemurombedzi yakatarwa mahekitea chiuru nemazana maviri ane makumi matanhatu kana kuti 1260 hectares senzvimbo yebudiriro mugwaro rehurumende reGovernment of Zimbabwe Gazette Statutory Instrument 379 of 1982 rakadhindwa musi wa 25 Chikumi 1982. Asi nzvimbo yemurombedzi yakazotanga kuvakwa pamwe nedzimwe nzvimbo dzebudiriro dzinosanganisira mubayira Hozheri kusanya Magunje Mamina nesiyakobho kunyaminyami zvichitevera rimwe gwaro rehurumende reStatutory Instrument 2 of 1986. Vaimbove mudzviti weZimba kwenguva yakareba vaAndrew Tizora vanoti pane dzimwe mhuri dzakabviswa dzikanogariswa kunzvimbo dzinoti Kamesha, Marawa nemaheu asi pane vashoma vakasara. vatizora vanoti kanzuru inofanirwa kupatsanura vashoma vakasara kubva kune vamwe vakawanda vakazoya mushure vave kunyepa kuti vainge varipo kubva pakutanga. Asi mudzviti wezvimba parizvino vaJoseph Manyura Pasi vanoti vanhu vaifanirwa kuripwa vakanogariswa kubhanget. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum, chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Masvondo Ose. Asi nhasi muchachipiwa neni, tichitarisa kuti nhasi izuva guru pasi rese rekucherechedza madzimai reInternational Women's Day. Masangano anotarisa nyaya nekodzero dzemadzimai ari kukurudzira kuenzaniswa kwemadzimai nevanhurume pasi rese uye kurwiswa kwerusarura. Dingindira regore rino rinoti Accelerate Action. Zuva reInternational Women's Day rave nemakore anopfuura zana richicherechedzwa nekutarisa nyaya dzakawanda dzinokanganisa budiriro yemadzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya achifamba kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kupemberera zuva remadzimai nevasikana, zuva ratinoti isusu. Madzimai nevasikana vane chikamu chakanyanya kukosha chavanobata munyaya dzebudiriro yenyika, munyaya dzebudiriro yepasi rose. Mungave mudzimba, mungave munharaunda, mungave mumabasa, mungave mune zvekurima, mungave mune zvicherwa, mungave mune zvematongerwo enyika chaiwo.
Inyaya dzipi dzamuri kutarisana nadzo nhasi?
Tiri kutarisana nenyaya dzemaSDGs atinomhanyidzana nawo muno muZimbabwe. Totarisawo nyaya dzeNDS1 neNDS2. Tiri kutarisa nyaya dzekuenzaniswa kwemikana. Tiri kutarisa nyaya dzekupakurwa kwezvakakwanirana nezvinoenzanirana kumadzimai uye zvekuvanhu vechirume. Zvinova zvinoita kuti nyaya dzebudiriro madzimai ange asiri muhurukuro idzi.
Kunyaya dzemikana dzimire sei munyika pari zvino?
Madzimai nevanasikana vachiri kutambura zvakanyanya munyaya dzekupiwa mikana yakanzanirana. Tikada kuona mune zvezvicherwa, tine madzimai mashoma arimo. Kazhinji kacho nyaya yekuti vanogona kushaya zvikwanisiro uyezve kumiririrwa kwavo kushoma. Zvimwe chetezvo munyaya dzekurima, tichiri kuona zvakare madzimai mashoma kunyange mumatare eparamende.
Titarisewo mutungamiri wemumabasa umu, hakunawo maCEO here kana madirector echidzimai ari kusimukira chaizvo?
Mutungamiri wemabasa wepamusoro-soro madzimai mashoma ariko. Uyezve tiri kuona kuti kunyange vanototora nhau chaivo kana vanoita mamwe mabasa akasiyana-siyana, kumiririrwa kwemadzimai kuchiri kushoma. Tiri kunoti nyaya dzakawanda dzichiri kutambudza madzimai dzakati wandei. Tine nyaya yatinoti sexual harassment kumabasa. Madzimai mazhinji kana achida kusumuka mumabasa akasiyana-siyana, vanonzitanga wandipakurirawo kuti ugozoona kusumuka. Madzimai mazhinji muno muZimbabwe tiri kuona zvibodzwa zvenyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai pabonde uye munzira dzakasiyana-siyana dzikuramba dzichiwanda. Madzimai ndiwo ari kutakura utera hwekuita zviro zvese pamusha.
Kurudziro yenyu kumadzimai nhasi yoti kudini?
Kune madzimai edu nevanasikana tinoti imimi ndimi shanduko yamunoda kuona mukati menyika. Ndimi zvakare munokwanisa kunga muchipushira shanduko iyi kuti itike. Ngatimirei mirei, tiende kune vasikana vechidiki, dzidzo inokosha. Ngativewo nezvatinoziva zvatinoda kuita zvemabasa emaoko. Ngatipindeiwo munoitwa zvesayensi, ngatipindeiwo munoitwa zveICT, ngatipindeiwo mune zvekurima, ngatiwanei ruzivo rune chekuita nezvicherwa. Zvimwe chete izvo kune madzimai edu. Tisamiswei nenyaya yemitemo, kushaiwa mari kana kudi. Ngatiise misoro pamwe, tiite chuma chemuzukuru, tinzwike mazwi edu kuti tinoda pakugara pakachengetedzeka, tinoda kubatsirwa nekusimudzirwa zvakanyanya, tinoda kunga tirimo imomo muri kumira vanhurume makasiyana-siyana. Hazvigoneke kana mazwi edu asinganzwike. Tisave madzimai anodzikisira vamwe pasi, asi tive madzimai anosimudzira vamwe vedu vatoko kumusoro uko kuti nesuwo tigozokwanisa kugara nekushandura zvinhu zvinoita kuti mamwe madzimai anga achibatsirika.
Mabatanyaya yerubatsiro rwamaiwana kubva kune dzimwe nyika dzekunze rwave kuita rushoma. Makagadzirirawo zvakadini kumira nemakumbo enyumega?
Patiri kupemberera zuva remadzimai rine vanasikana gore rino, rasangana nejambwa rekunge nyika yeUnited States yapa mashoko ekuti vakumbomira kutibatsira nechikafu chatanga tiri kuwana, uyezve rubatsiro kune vanorarama neutachiwana weHIV and AIDS, nyaya dzeutano hwevechidiki, zvesexual reproductive health rights, zvanga zvichidzikisira nyaya dzevana vari kuita vabereki vari vadiki, zvanga zvichidzikisira rufu kunenge vanenge vabatwa utachiwana.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana, vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya Chifamba, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin, tichitarisa nyaya yekuti madzimambo anobvumirwa here nemutemo kutonga nyaya dzeuroyi mumatare avo. Tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo Nembire.
Ndinokwazisai ruzhinji rwenyika yeZimbabwe.
Changamire Nembire, nhasi tati timbotarisa nyaya dziri kupinda mumatare emadzimambo. Tinoona muchipinda nyaya dzekunongedzana uroyi, tichinzwawo mamwe madzimambo achidzibata vachipedzisira vashevedzawo vana godobori nezvimwe zvakadaro, kwoitawo vamwe vanenge vachiti aiwa ini handikwanisi kutonga nyaya dzakadai dzeuroyi, hatibvumidzwe nemutemo. Mungatibatsirawo here kujekesa kuti nyaya dzeuroyi dzinotongwa here mumatare emadzimambo?
Ya zvadhonga kandemiri mabvunzambvunzo akanaka maererano nenyaya yeuroyi. Regai ndijekese ndichipawo pfungwa dzangu. Pfungwa dzangu dzokuti madzimambo vanofanira kutonga nyaya dzeuroyi, nekuti nyaya yeuroyi yagara iri machiri sokuirirana patiita nemaziviro atinoita kubva pasi chigare. Asi tsika iyi kuti vanhu vanoroyana yakada kuvhiringwa munguva yeutongi hwavarungu pavakauyisa mutemo wavo Witchcraft and Suppression Act. Ndopakabviswa masimba emadzimambo ipapo. Iyeni ndinodzitonga, asi ndinotonga ndakaita uchenjeri. Haisi nyaya yekuti kana uchitonga mutare nyaya yeuroyi unobva watotendeka kana kutonda kuti wewe uri muroyi. Aa, asi zvine kwazvinoperera kuti hongu wanongedza uroyi neuyu, asi mambo haagoni kupa judgment kuti chokwadi iwe uri muroyi. Chinozongoti fambai muchivanhu, mupurisa wamambo, gurukota ramambo, tenda kunobvunzira nyaya iyi muchivanhu chedu. Ndomusaka makanzwa kare kuti vanhu vaimiswa mucheyo. Munhu wakamiswa mucheyo wakautadza unenge wabatwa uriro, wakaugonawo unosara uri munhu kwayo.
Asi kune vamwe vana mambo kana mamwe madzimambo atinonzwa vachiti aiwa dare rangu handibvumidzwe nemutemo kuti tinge tichinzwa nyaya dzeuroyi, asi muri kuenderera mberi muchidzinzwa, hakusi kutyora mutemo heroko?
Tiri kutarisa nyaya inonzi local practices, tsika dzinotevedzwa mudunhu iroro. Zvinosiyana, vamwe havagone kudzibata kuenderana nedunhu ravo. Tiri kutaura nyaya yetsika kuti tsika dzinoenderana mudunhu idzodzo dzakamira sei. Nyaya yeuroyi inyaya yetsika dziri mudunhu imomo, vamwe havagone kudzibata. Asi ndiri kutaura kuti kuno kumacentral nyaya idzodzo dzakajeketera chaizvo, dzine huwandu. Kana inini ndinodzibata, asi tinodzibata neuchenjeri hwekuti hatidi kubatsanura madzii.
Kouyawo vamwe madzimambo vatinozoona vachishevedza vana tsikamutanda, dzimwe n'anga vana sekuru nhingi nasekuru nhingi, hazvizopedzisira here zvaakuita kunga madzimambo vaakushanda neng'anga nemaprofita? Nokuti maprofita anenge achizobhadharisa vanhu ava mazimari nemombe dzakawanda.
aninga de kupa zvangu pfungwa dzevamwe asi maonera angu vadzangakandemiri kuita ikoko kunenge ratova bhizi nekuti hai hazvisisiri pasvika kana pakurao kana vanhu vauya kudarira mambo nenyaya dzeuroyi zviri muhuri idzodzo dzanangana mhuri dziri kunetsana huri idzodzo ndidzo dzinofanira kusumuka kuti dzichienda kunotsvanga kwete kuti nanga iuye mudarira mambo kana kuti profita uye mudarira mambo hazvisi pamutemo hazvisi patsika hazvina kutwasanuka izvozvo kana munhu akatoti arware handigone kuti chiremba yai mutore ropa muri mudarira mambo kwete hazvigoneki anotoenda kuchipatara kare taiva nen'anga dzaimisa muteyo ndipo dzaichenesa uroyi nekuona kuti uroyi huripo ndikurudzirawo vamwe vangu kuti kana pane vari kuzviita kusaziva tsika dzavo asi uko kunenge kwava kutoita kwebhizinesi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru. Changamire nembire, muva nezuva rakanaka.
Ndatenda vajongana nemiri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zimbabwe Theatre Academy, ZTA, inoti yakaparura chirongwa chekukwenenzvera nekusimudzira vanasikana vanoita zvemitambo. Chirongwa cheHigh School Girls Theatre Festival chiri kutambirwa zvine mutsindo munyika. Mutori wedu wenhau Pasmond Rovu anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevatambi vechidiki vakadzidza paZimbabwe Theatre Academy, Cleopatra Mashingaidze, anoti chirongwa ichi chakanaka nekuti chinoumbiridza zvipo zvevanasikana kuti vasimbe munyaya dzemitambo.
Saka zvakanakira kuti vanomburudzwa chipo chavo uye kutiwo futi kuti nguva yavo inge ichifamba ichifambiswa mune zvekuita zvakanaka nokuti mune zvekuita zvakashata. Saka uyezve mafestivals etheatre akanakira vanasikana kuti vange vakasimba hutano chaihwo chaihwo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy, Valoid Nyikadzino, vanoti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanasikana vachiri muzvikoro zvedzidzo yepasi, kuumbiridza matarenda avo mune zvemitambo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana.
Sekutaura kunoita zita racho ndezvekubetseredza vanasikana vari mahigh schools vane matarenda kana kuti vada kuti matarenda avo ekugona kunyora mitambo kuitamba nekugona kurairidza igone kunge ichikwenenzverwa.
Vanyika dzino vanoti chirongwa chavo chinotarisirwa kuzopa madzimai akawanda mikana yekuti vaitewo zvemitambo.
Chimwe chikonzero chikuru ndechatakarongera mutambo uyu ndechekuti muindastry yedu kana tingati subsector yetheatre muZimbabwe tanga tisiri kunatsoona madzimai mazhinji vari kunge vachionekera vachibatawo mabasa akasiyana-siyana.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatambi vashandise mikana yose mukuzvisimudzira pamwe nekuvaka ukama hwakanaka nevamwe vatambi muchikamu ichi.
Munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu. Ende mukana iwoyoyo yayo mishoma mazuva ano nekuda kwekunetsa kwezvinhu.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano redendere Arts Trust, amai Gertrude Pfuma Yaramba, vanoti zvakakosha kuti vose vanoita zvemitambo vabatane kuunza budiriro muchikamu ichi pamwe nezvirongwa zvinovandudza mabasa avo.
Ndofunga pane kuti tirambe takatarisira hurumende yedu tichigara tichichema tichiti hurumende haisi kutibatsira nechichi nechocho. Chatinokwanisa kuita isusu ndechekuti tibatane sebazi revatambi. Mukubatana kwedu tokwenenzvera unyanzvi hwedu hwatinahwo kuti hutipe cheuviri.
Mutambo weHigh School Girls Theatre Festival uri kutarisirwa kuitwa muHarare mwedzi unouya uye uri kutsigirwawo nechikoro cheDominican Convent Harare. Kwemakore mashanu adarika, Zimbabwe Theatre Academy yaparura zvirongwa zvemitambo zvakasiyana-siyana zvinosimudzira vechidiki kunyanya vanasikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabata shika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 8 Mbimbitho 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje badlana ingqondo kubandla lezano PF ngokwengezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi sikhulumeli sakhe sichothoza abakhuluma ngodaba lolo. Imihogoyi isithwalise nzima abantu eMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhangelelo ukuba amalunga evandla lezano PF azaqhubekela phambili esithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Loba isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba esithi amalunga la labavangeli beRoma abakwinhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labanye abakhuluma ngakho abakwazi abakwenzayo. UCharamba utshele abezindaba abeZim Live ukuba uMnangagwa useveze ukuthi kafisa ukuqhubeka esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa umbuso wakhe. Ngakho ke abakhuluma ngodaba lolu bachitha isikhathi. Loba kunjalo kuyaxokozela kubandla lezano PF ngodaba lolu kulandela uxotshwa kubandla leli kwalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Mnangagwa sokumele aphume embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF.
Into iyakhulunywa ukuthi hayi thina sifisa u-2030. Kume labanye bathi hayi thina kasifisi u-2030. Bonke bona abantu baqondile, akula muntu orongo khonapho ngoba izifiso zabo phela. Kodwa ke nangu phela lo ofisela u-2030 yena usephume egcina wathi hayi yena kakukhwabithi ufuna ukubana aqede ngo-2028 ayophumula. So kusho ukuthi yikho kade kukhulunywa ngubaba uCharamba ukuthi hayi unominiwa ngkhona usewalile, so kusho ukuthi sokunjani sokuvaliwe. Kodwa akusiko ukuthi kodwa umuntu ebephambaze nxa angalelokho ekhuluma ngakho. And ukukhuluma lokwenza ukuthi yini lapho abantu basakhuluma izifiso, but kuyafika phela isikhathi sokwenza. Thina silento ethiwa yi-Congress eyenziwa after every 10 years elandelayo ikhona ngo-2027. Yikho lapho kukhethwa khona inkokeli ezintsha ezizakhokhela iminyaka engu-5 elandelayo.
Ye, kodwa ke kwalithi kolapho nxam ngabe uzasibe ukuthi khona okwakudungi ibandla lenu yini, alilakho ukuthi sokulokuxabana kumbe into ezinjalo kakhulu. Ngakhona uMnangagwa yena esithi hayi kafisa ukuthi aqhubeke sembusweni.
Kuyasidunga ngenxa yama-extremist mentalities. Into leyo bekumele kube yinto ekumele sihleke ngayo. Nxa wena Mthembu ubuye usithi hayi mina funa u-2030, mina sithi hayi Mthembu 2030 hayi asamfuni. Akusamelanga silwe ngenxa yakhonoko ngoba vele imibono ungabona sifanana yonke, kuyabe sokule problem inkalakatha sibili. Imibono kumele ishiyane. Ungabona sokudungeka sesidila lama-extremist abantu abangakwanisiyo ukurizina njalo loku-accepta ukuthi wena sizabona izinto ngendlela ezijiyene. Aba-2030 bayingile bekhulume ngo-2030 wabo, abangafuni u-2030 bayingile bakhulume ngokungafuni u-2030 wabo. Okusalayo idemokrasi ithi kona kuzafika ilanga lokuthi na uzathi hayi asivoteni sibone ke ukuthi right abantu 2030 libangani, sebephakamisa izandla zabo kumbe sebeyenza ama-ballot papers zabo. Abangamfuni u-2030 bangaki sokuphakamisa izandla kumbe kwenziwa nge-secret ballot yini. So sokuphuma impumela ukuthi wena what cares is there, ngoba thina in our democracy ebadlele leZANU PF we always say that the majority carries the day. So when ene lawe nxa uphakathi kwalabantu bengafuna 2030 nxa sebeulabantu 2030 la usuhamba la khona nxa wena unga 2030 laba bantu befuna bebengafuna 2030 sebewilile la usuhamba njani la khona yiyo indlela esafundiswa ngayo umhlangano esiqhuba ngayo umhlangano ukuthi kona the majority carries the pay kodwa ukudungana lokwana Mthembu ngokwabantu abale short minds man abantu aba extreme in their thinking umuntu ehle ukutolerate ukuthi omunye umuntu uzacabanga ukushine kulaye
lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF oxoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseHarare sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazwe ezimele
i-2030 agenda sikhumbuleni ukubana ayisiyo yokuthi kube le development elizweni yikubana kulabantu abakholisa i-status quo okumbe lolu hlelo lukhona olokutshontsha lokulutha ukhumbula ukuthi kulama gold mafia kulabo chivayo kulabo tagwire labo bonke nje abonayo amasele golide abagebhi emgodi ezigangeni olithium ama china yibo bonke laba abantu abaqhuba indaba ka 2030 ayilani lenqubekela phambili elizwe indaba yokuthi abantu bafuna ukubana baline izikhwama zabo baqhubeke bejikela abantu nje amafufu njengoba besibona benika abantu amathota aqua lezimoto ezinye ezinkulu kuzama ukuvala abantu amehlo kodwa injongo yibusela kuphela kukho kunye
kodwa nxa sesikhangela sibili baqhubeka lokho bekutsho khonokho njalo udaba lolu luzaphetha njani baba Mlalazi
ukuthi abantu bezanuka bathembekalanga ukhumbula ukuthi umgabe besiyamxotsha ngo-2017 ama-province I think angu-9 ayesemendosile so bangaqhubeka besitsho namhlanje bethi 2030 kusasa bavuke betshintshile sebexotsha umnangagwa so okunye siyagoqa izandla sibukele njwana kuvele kuyisisana sana
ugoqa izandla libukele kuyanceda khonokho
wethi ugoqa izandla mbeni uzivulile eZimbabwe ngalesi sikhathi kuba nzima ngokugcina usiba i-victim kulula ukubana babambe umuntu wangaphandle njwana sibona intatheli indaba enjengoblessed isejeremani ngenxa yokuyi-interviewa kuphela so abangaphandle bangaphatheka endabeni ezi-internal ezezanu PF bagcina besiba ngama-victims and izanu siyazi i-brutal kanjani emntwini wangaphandle bayesaba ogeza babamba oblessed bangabamba labanye abantu abangaphandle so thina okufanele sikwenze nje njengona ngitshile ukuthi sinxuse labana abaphakathi kuzanu ukubana kabaphume ngapha phandle ebantwini babuye kithi ebantwini nxa sitshawa sitshawe ndawonye betshawa bengapha not ukuthi bona babe phakathi sitshawe thina phandle so ukugoqa izandla yebo kuyafana nje ngoba kulanto engenzakala ngazo uzivulele ezo zandla
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxalo Gibbs Dubois Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Imihogoyi isithwalise nzima abahlali beMathabeleland South lapho edla khona izilimo ezigoqela umumbu lokhu ukukhathaza abalimi abanenyi abathi balakho ukulahlekelwa izilimo ezinenyi njengoba zidliwa okwethusayo zinhlavane leminye imihogoyi iAlbert Ncube
Abahlali abaxoxele Studio 7 bathi balakho ukubhekana lendlala ephose efane laleyo yadalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino nyakenye. Unkosikazi Saziswa Khumalo oyisakhamuzi sevokolo insiza uthi izilimo zizatshabalala ngenxa yemhogoyi.
Umhogoyi ikhona sibili yadla. Sisikhipha sibile kudleni ngoba sibile amabele ayadliwa. Iyangena phakathi kwenhliziyo leziyana yichithisichithisi. Sesisethuka lokuthi enxenye sizagcina singasatholi futhi ukudla sibuye silahlaselwe indlala leyana esike sabalayo. So-ke sesilokhu sikhangele sisithi kumbe engeyabezi abezokulima bazasincedisa ukuze imhogoyi le ibulawe kumbe bathi kule mithi yokuspreya kumbe benze njani. Kodwa ngendlela okwenzakala ngayo hayi.
Uphinde wathi la madlelo asengozini ngoba limhogoyi isidlalo tshani.
futhi sokuleminyi imhogoyi edlutshani lapho edle khona vela kusalitshani leyo ke ngiyegangeni ihamba ehamba egangeni umbulayo ngeminye leyo layo ngeminye la idlutshani le idla izilimo zethu. So bese sinokudana nje ukuthi hawu Nkosi, besithi kumbe sizake sithole ukudla lonyaka manje hayi mhogoyi esisithwale sensi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi samatobo othi isivuno silakho ukutshabalala ngenxa yobudle lobo obuhlasele izilimo.
Sibona amabele ayadliwa and udla kubi lo mhogoyi ngoba udla inhliziyo yamabele. Ma yazokudliwa inhliziyo it means isivuno asisekho. Okuyinto lokho sokuyavila kuthakazi kukuncane kugcine kungasafakanga isivuno esisilindele. La imhogoyi isivele isihlasele ma seyivele seyikhona phakathi kwamabele akululanga ukuthi uyikhiphe. Besicela-ke ihulumende izame ukuthi isincedise ngemithi yokusipreya ukwenzela ukuthi khona lokho esikugcinileyo ukudla nyana okukhona singalambi njalo ngoba lo mnyaka odlulileyo silambiswe ukuthi bekungela zulu lo nyaka kule zulu sokulokudli.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane eKwanda South uthi lanxa limhogoyi ihlasele balokubonga kuhulumende ngoba sebephathisiwe ngemithi.
Ya imhogoyi ikhona, imhogoyi ikhona. Abantu bathwele nzima emasimini ngemhogoyi kodwa sibongela nje ukubana uhulumende usheshile laye wahle wabisa imithi, wabisa imithi yemhogoyi ukuthi abantu basipreye emasimini, basipreyile eduzane lapho ababona khona ikhona. Okolo nyaka usimangalisile lokhu, asikaze sibe lakho phela thina lokho okuyimhogoyi lokhu. Kodwa lo nyaka phansi ungakhala ezindleleni letshanini kumnyama kutejwa, okwemasimini hhayi khanyani abantu sesizabavikeleka ngoba siphiwe umuthi.
Kusenjalo isidumbu somfundi weNtebe Primary School othathwa ngumfula wanyamalala phoswa kwamaviki amabili sitholakele ngesonto ngemva kokugejwa esizibeni izakhamizi. Izakhamizi zisole kakhulu ukungancediswa nguhulumende njengoba bezigebha ngezandla. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Kweziphathelane leMelika sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemisebenzi edalwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ngonhlolanja eyethulwe izolo lohlangotho lubana ngezemisebenzi. UJamela uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Kuhambelana lesimo esikhona kulezi nsuku i-uncertainty yona leyo eqala kundaba zama-tariffs. So as an employer phela angithi uqhasha usazi ukuthi i-business ihamba njani, ama-targets akho ukuthi ami kanjani, le ntengo zakho le nto ziwodayo ukuthi zimi kanjani. Nxa kungakabi lesiqo lempumela ecacayo ukuthi ama-tariffs afakwa kumbe kafakwa, akulule emakhampanini ukuthi baqhathe ngoba bakwazi ukuthi kuzabe kuhamba njani.
Yes, ngathi kulungiswa njani kono kujamela?
Mina ngibona ngani umongameli ngiyokufanele kulungiswa. Ugawafake ama-tariffs or angafake, ngathathe isinqumo angabi siya emuva, siya phambili, siya emuva, siya phambili. Kunzima emakhampanini ukuthi bathathe ama-decisions nabo.
Ye, nxa sisikhangele khonoko ukuthi kule msebenzi eyi-151,000 edalwe kwele Melika, kulalokho kade kukhangelelwe, ubona zani kunyanga ezayo kuyahamba njani?
I think kunyanga ezayo unless ama-decisions athathwe kuzofana nakho ngoba okukhulu kuma-businesses ukuthi wazi ama-businesses, i-business ranwa ngokuthi umuntu ama-companies babe kwazi ukuthi ikusasa labo limi kanjani. Angithi yonke into ihambelana yenziwa nge-planning. So nxa ungakwazi ukuthi kusasa kuyabe kumi kanjani, akulula ukuthi uplane kahle. Njengoba sesiphila ku-global world nale ukuthi ama-parts ezimoto amanye ayenziwa ngale, amanye ayenziwe ngale, imoto izohlanganiswa la. So nxa ama-parts ezovela ngaphandle buye ese le tariff, ubengala tariff uzoplana kanjani.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuke eZimbabwe ohlala khona apha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 eChicago. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabo mama.
Lamhlanje lilanga lokunansa amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Njalo sixoxa lo Councillor Agnes Musaka webandla le TCCC yena osanda ukufungiswa ukuthi aqalise umsebenzi wobulawayo. Ungene kuli council ngehlandla labesifazana elaziwa ngokuthi proportional representation. Engenye imizamo yokuthuthukisa abesifazana ukuthi babe lamathuba afanayo labesilisa.
Kuhle sibili ngiyakwamukela ngokuthi ngiqalise umsebenzi nje zabantu kucommunity.
Buyini okubona kukhathaza kakhulu edolobheni lakobulawayo ikakhulu nxa sikhangela kwabesifazana labantwana?
Kukhathaza kakhulu nxa sikhangele okungaphathisa ngoba kulabo mama labo gogo labanye nje abantwana abangela msebenzi abanye abaphila ngokuzithengisela. Njengokhansela osekhulele endaweni yona le ekubona layo ukuthi hayi ngabe abantu bona labana bayanikwa indawo enhle ekhululekileyo ukuthi labo bezame ukuzithengisela kuhle kungela kuphanjaniswa, ngoba seke sibone abantu abaningi edorobheni lapho kobulawayo begidigidima begidiniswa. So nxa ungukhansela lokhuyana kumele laso kufandiswe kwabakhulu ukubana lokho akumelanga kwenziwe edorobheni lakobulawayo, kodwa okukhangeleleyo ukuthi idorobho lihlanzeke, kodwa labo abathengisayo babanike indawo elingileyo yokuthi labo bathengise bekhululekile.
Wangena nini kwezombusazwe kumbe ekusebenzeleni umphakathi lokuthi vele ungubani?
Mina ngingu-Agnes Musaka ekhaya kithi lapho enzelwa khona indabuka khona kusedinga. Ngafunda khona ngale i-primary from u-grade 1 kusiyafika ku-grade 7 ngafunda esaba esigabeni sakithi esaba primary. Then ngayafunda i-secondary yami u-form 1 up to form 2 esiyangifundi. Ngase ngibuya lapha kobulawayo ngo-2001 ngazohlala ngapha kobulawayo sengijike isikolo ngenxa yemali zonalezi ezaswelakala. But ngafika ngahlala ngasebenza lapha kobulawayo from 2001 kusiyafika kulesi sikhathi. U-Agnes Musaka ungene ezombusazwe ngo-1999 ngahlala ngingu-secretary we-youth. Ngase kuba ngu-chairperson ngasuka khona phana ngaqinisa ngu-vice-chairperson kuprovinsi. Yilokhu ngisiya akuze kuyefika kulesi sikhathi. I-TCCC engikiyo sikuthabango ngoba sanjeniswa kuthabango, so kade singakwazi khonapho, but sikuthabango njengoba kade sithabango nguye onguye u-general secretary. U-Agnes ongiyesa ngukhansila lakhethi usebenze kakhulu ku-community esebenza zabantu abaku-community bobulawayo. Ngathi ibulawayo yonke jikelele ngisebenza hamba kwenye i-organization sisenza ama-donation sisebenza nabantu. Abantu bahle babangazi ngemisebenzi yami emithi akade ngiyenza lapha kobulawayo.
Ungabatshela labasekhaya khona le bhingi ukuthi ye usungukhansila lapha kobulawayo omakhelwane ade bengakwazi ngolimi lwabo?
Bakulindiswe kuphinga kumlivizi ngihamba ukuthi bakathathi isisaka yeli kuthi abonse bakulindiswe ndakazi wathi kwaphambe iyabukhansela okunokubulawayo kebeleka under i-ward 5 kuli bonse bathathi kumlivizi kulindiswe bonse nabayangathi ngizibe ndimuzibise kuliyasona ukuthi Agnes Musaka waba bakhansela okunokubulawayo wakazi wathi kwakathathu mu-5 March. So wakathazika kubeleka ukukhansela okunokubulawayo lathi ndimuzibise ndalumba kuli bonse bali kushiyelela kuliye yino kuthi bazise kuthi no Agnes wakabakhansela kulindwalumba.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Agnes Musaka ofungiswe kuyona le iviki ukuthi asungule umsebenzi wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami osithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokuthi intatheli zindaba kazisoze zivunyelwe emihlanganweni yokulungisisa udaba lwegugurawundi ezaqhutshwa yizinduna lalabo abathinteka kubi kumbe ababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe lo. Sixoxa lomholi wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kwalolu daba ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi kodwa kuyadanisa ngoba kuyabonisa ukuthi ukuphephetha nguye osesesidrayiveni. Umbuzo wokuqala yikuthi kuyini okufihlwayo. Ngesikhathi segugurawundi kwaba le-blackmail abanye abantu bangabi kwazi ukuthi kwenzakalayo. Kathesi bayenza i-blackmail ngoba bafuna ukuthi umphumela ezaphuma lalokho kuzathiwo ngabantu bekusense kukhitshwe abantu bayaziswe lokho bona abakufunayo. Okudanisayo yikubana umtshana lazo izinduna ezivumelana lalokho kazitshiyananga labothombe ngama-modern day traitors angabathengisi ngoba bavumela ukusetshenziswa ngumbulali. Ekufuza ukuthi bethi hayi lokho okuthoyo umongameli asikwazi kumbeni kokufunwa ngabantu baseZimbabwe ngoba asisoze sadiktikthelwa ngu-Emerson ukuthi kuyini okufuze kuthiwo kuyini okufuze kungathiwo ngoba u-Emerson izandla zakhe zigcwele igazi.
Lina njengenhlanganiso egqugquzela ukuthi abantu abathintwa yigugurawundi bathole ukwahlulelwa ngendlela efaneleyo, selike lazama yini ukukhuluma labo obaba uMtshana Khumalo?
Obaba uMtshana Khumalo okuluhlupho kathesi ngibona ngazathi okubuhlungu njalo yikuthi ngondunwe yinkosi. Kakukho ongathi hayi umtshana kathesi ngingakhuluma laye ngakho laye isithunywa unjengosodomba ukuthi kulo muntu okhonjwe ngumfazi yena uthunyiwe nje ukuthi ndoda ahambe engivelela uye ngicelela umlilo okozibala. So kunzima ukuthi kathesi sithi kukhona ongakumisa lo mtshana. Ungalula kumbeni ukukhulume lo Virginia Mabhiza kumbeni yena u-Emerson ngokwakhe ngoba i-project yama-individuals ukuthunywa nje izinduna ngoba zingezakithi kodwa vele i-project leyi kayisiyo yezinduna i-project ka-Emerson nabangane bakhe ababili abathathu uMabhiza uThabane Mpofu nabalutshwane nje. Kuqakathekile ukuthi abantu bebe yibo abasukumayo bethini.
Ubonabo obabetha ngamagama selike lazama yini ukukhuluma lapho? Ngitsho yena uMnankagwa ngoba useke wabuya kobulawayo kanenginengi elanda udaba lwegugurawundi lona.
U-Emerson ume ubuya kobulawayo ubuya ekwazi ukuthi uzohlangana lobani ezotshela labo ababizileyo ukuthi kwenziwani ngabuyi ukuzolalela ukuthi abantu bafisayo. So ume buya kuyabe kucacile ukuthi uzohlangana kade usebuye uzohlangana lezinduna kasahlangani lesivito sayethi kasahlangani lama-chechi sebuya specifically ukuzohlangana lezinduna. Uzananzelela ukuthi kumnyaka usiyaphela bekuthe i-programu leyi iyaqala ngo-January. UJanuary wafika ngokuthi iyaqala ngoFebruary, February wafika sokuthi iyaqala ngoMarch, uMarch sesifikile sokuthiwa sithi iyaqala ngo-April. Okunye sikudanisayo ukuthi ngethemba lokuthi balokhu besehluleka ukuthi beyi-micromanage so that beyi-unrole. So ingagcina ingaqalanga le program.
Ukuze luqhutshwe kuhle lolu hlelo ngendlela eyamukeleka ngumphakathi weZimbabwe, kumele luqhutshwe njani?
Akube le-openness, lungabi micromanage. It's a national program. Wonke umuntu oloko kutsho loko kokwenza lofuna ukuyalalela kavunyelwe ukuthi elalele kuze ukuthi kwenzakalani. Lokhu ukuthi umuntu asebenzisa ama-resources elizwe ebesesithi kwankona yena uzadecide ukuthi ngubani okuze ebekhona ngubani ongavuzange ebekhona kuyazila. Imidiya umlando wayo yokwazisa abantu ukuthi kuyini okwenzakala elizweni kuyini okuthiwo ngabantu.
So uma umbulali esesithi kafuni imigiya. Kuyasibonisa ukuthi sesenza ground number 2.
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo fuzwayo. Siyabonga.
Ubonga mina.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga ntungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi werumba uBlessing Luphahla ehamba leqembu lakhe alibiza ngokuthi ezako bonke. Lapha baphethe ingoma zabo ezintsha.
Lonke ngiyabingelela nje inkalo zonke njengomhlaba lapho kufikelela khona umsakazo Studio 7 igama lami Blessing Luphahla umuntu dawo wecholocho phansi konke leya ngiyalibingelela lonke ngithi liphile lonke nje
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383-8335. Ngikhuthaza kakhulu ukubalandela ukuthi ngicela WhatsApp bese nisakhulu ku-WhatsApp. Ngiyazi abanye baseBotswana, abanye bakhona lapha eSouth Africa, abanye baseMelika. UWhatsApp ngingakwazi ukuthi sikhulumisane ukuthi sizoyenza kanjani. Kodwa nje ngikuthembisayo ukuthi i-album angabe siphelele yonke, abantu bazoyithola nabo enkundleni lezokuxhumana nje ku-social media bazoyithola kubo YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli wonke ngiyalithanda bakithi. Bafowethu bonke abahamba ngamatraki, kuphi kuphi abanokufona lingadeli. Siyalithanda lonke bafowethu. Engifisayo nje engakusho ukuthi bafowethu sonke into enhle emhlabeni kubekezela. Kuba nje amagama engiwasho nje ukuthi ayikho into emnandi ukubekezela. Ngenhlonipho umphako ongapheli, bathi umphako ongaboniyo inhlonipho yini engifundileyo nje lokho engisaphile ekuphileni. So ngithi wonke umuntu ongumlandeli ubekezele, ulinde isikhathi, uhloniphe nje emhlabeni.
Lo ube ngumculi werumba uBlessing Luphahla exoxa lo ngtungamile inkomo weStudio 7. Singekehlukani ke sikhangele bezihamba phili. Badlana ingqondo kubandla lezano PF ngokwengezwa kombuso kamongameli Masombolo. Imihogo isithwalisenzima abantu eMathabeleland South. Siluqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe ukuya ku WhatsApp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.